Vazhinji vevanhu vakarwara nemanyoka vakarapwa pachipatara chefadha Ohia icho chiri pedyo nepamba pavamugabe. Mumwe akarwara nemanyoka ndimuzvari Eliza Kasamba vanoti vakarwara nemudumbu mushure mekunge vadya nyama yavanofungidzira kuti yakabikwa nesoda kuti ikurumidze kuibva.
Parikuisa nyama nenge tiri soda tikasike kuibva ibva tiri kutiri takadya tadya chikafu kuratidzika kuno vanhu vese vatikaenda navo vachi vakarwara hapana sina kurwara.
Muzvari Kasamba vanoti vanhu vakanyanya kurwara vainge vari vechikuru.
Tikutika mudumbu masi hamusikumira haa vanhu vakawanda vakakondoda machembera aya aivanzwira tsitsi kwasha ino uti ukanonoka kupinda muchoereti haaii vaigara panze.
Mukuru anoona nezvirwere zvekutapuriranwa mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha vanoti vanhu vanosvika 40 vakarapwa manyoka pachipatara chefadha Ohia mushure mekudya chikafu parufu rwavamugabe.
Pane zvirwere varungu vakaona 35 saka oiuwo vatozoita round 7 vatotonyatsokumbaira report yavo but haazi handiuwo vanhu vanenge vakuchitikozvinodaka.
Dr. Masocha vanoti vari kuongorora kuti chii chakakonzera kuti vanhu varware nemanyoka asi vanoti pari zvino vanhu vashoma vachiri kuuya kuchipatara vachirwara nemanyoka kuzorapwa.
Kuchisina vanhu vakapera kutisipesa madevo.
Asi Studio 7 yakaverenga vanhu 121 vainge vari mumutsetse wekurapwa nevaitakurwa nemotokari kubva pamba pavamugabe vachiendeswa kuchipatara chefadha Ohia. Ndakamira Studio 7 kwazvimba ndine Ata Chigoriwa.